muchiziviso chaaita nhasi zera yati mitengo yemafuta edhiziri yakwira nemasendi matatu ekuamerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuamerica kana kuti dhora 74 cents kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika kana kuti 499.56 RTGS kubva padhora rimwe chete rekuamerica rine masendi makumi manomwe nerimwe kana kuti dhora 71 iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuamerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti $63 kuenda padhora rimwe chete rekuamerica rine masendi makumi matanhatu nemasere $68 kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mutengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratagwa naro imai vachamusana mwana wachadumbu apa zvimwe zvisiri kutombofamba zvakanaka nokuti kwezvino tine mari dzatakutambira idzi hazisatombokwani ende zvinhu zvese hazvisi kutombofamba zvakanaka chero marenda chero kuenda kuchipatara hazisati chero kuti tikwanisa kutrazira kuenda kumasessions kwedu tinoita basa redu hazisatomboiti zvinhu zvese zvakutodhura aivha hurumende yakwanisa kutigadzirirawo zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeikonomi apa nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu svondora kuura. Chisaga cheupfu chetel kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ mumasvingo vabvumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa yamezere kukwidza maprices efuel petrol and diesel tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services nekuti fuel is a major cost driver production emagoods nethe movement of the same goods kuti zvisvike pamamaketi azvinge zvichidiwa nemaconsumers. Saka any increase inongoitwa kumaproducts iwayaya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Timba.